vatsigiri vemdc vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vasikala varatidzira pamatare edzimo zvanhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwevasikala kumatare vatsigiri vemdc vangavaya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vasikala varatidzira pamatare edzimo zvanhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vasikala kumatare mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamunangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro rimwe remagweta ari kumirira vasikala vainocent gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vasikala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa izvi zvatsinhirwa nemutauriri wemdc vadaniel molokela avo vati vave kufungidzira kuti vasikala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vasikala
iko zvino hatinyatsoziva kuti vasikala vari kupi magweta ari kutotswaga tswaga kuti aziva kuti ari kupi it looks like havana kutaura chokwadi taakufungidzira kuti ava kutoenda kumasvingo saka izvozvi magweta ari kutomhanya mhanya tingi va kutodzokera kuna mpa kunotswaga kuti ari kupi izvozvi because hatisi kumuona
asi munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vanik mangwana vaburitsa mashoko ekuti vasikala vaendeswa kubhikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa murongi wemisangano mumdc vaamos chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vasikala
ezoko kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese tichoda kuti kupi
kunyange hazvo nhengo dzemdc dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vasikala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vasikala nezuro vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitwa kubhikita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi vechidiki vemdc varatidzirawo pakamba yemapurisa muharare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori muboka revechidiki mubato ravo vagift osalo siziva rimwe remagweta avasiziva vaagensi gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weglenora muharare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa munyori mumdc youth assembly vastephen chuma vaudza studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri hwebato ravo nehurumende
zviri kutiwa nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira naizvozvo vari kupanika ka kuti vari kutya saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiriri veopposition vachivapomera mhosva dzisini pamutemo
vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vaudza studio 7 kuti hapasisina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa neye vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017
zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyochinja izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vajobhisala vachamira pamberi pedare asi zvohwikwa ndezvokuti vatorwa nehweseri kuda vaindikwa kumasvingo kana kuti vadzoserwa muchirongo izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe
kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamatarezi mhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge kwasvika mapurisa anga akapakatira zvombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.